Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu gumiguru 6 2017. Makaterera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndakunzwa zviri nani pada ndiri 2 weeks ago. Ndofunga kuti ndaita progress yakanaka maererano neutano hwacho.
Mutungamiri weMDC vamogentsvangirai vanoti vari kuita zviri nani zvichitevera kurapwa kwavakaita kuSouth Africa. Makakatanwa oramba achienderera mberi mubato rezano PF. Vanoda kuenda kunogara kuAmerica vokurudzirwa kunyorera muchirongwa cheDiversity Visa Program. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vamogentsvangirai vanoti vari kuita zviri nani zvichitevera kurapwa kwavakaitwa kuSouth Africa. Vatsvangirai avakaenda kunorapwa kuSouth Africa mwedzi wapera havasati vataura mbune nevatori venhau kunze kweStudio 7 nhasi, uye akandeke kutanga kubuda pachena vachitaura pamusoro peutano hwavo. Vatsvangirai avanova zvakare mutungamiri wemubatanidzwa yemamwe mapato anopikisa achakwikwidza musarudzo akabatana weMDC Alliance vanoti havaone chinovakanganisa mukutungamira MDC Alliance musarudzo dza2018 zvisinei kuti pane vamwe vari kuti vasiye chigaro chavo. Blessing Zulu weStudio 7 ataura navatsvangirai pamusoro penyaya iyi.
Ndakunzwa zviri nani, ndakunzwa zviri nani. Pada ndiri 2 weeks ago. Ndofunga kuti ndaita progress yakanaka maererano neutano hwacho, uyewo madhokotera kuti ndimbozorora vakagona kuti tisanyanya kuita zvinhu zvakasiyana. So ndiri kunzwa zviri nani.
Saka munotarisira kuti mudzoke kumba riini?
Ndine review neMonday. Kana ndaita review neMonday, madhokotera vaita review, ndinofunga kuti next week ndinogona kunge ndadzoka kumusha.
Asi muri kunzwa henyu kuti haiwa zviri kuita zviri nani, zororo iri riri kubatsira zvikuru?
Handina kumboziva kuti zororo ringabatsira zvakadaro. Pane pamwe patinenge tichingomhanya fanika mujamba jecha pese pese, bati nyama inenge ichirwadziwaka. Saka inoda kuti imbogadzawo pasi.
Vamwe vanopikisa mubatanidzwawo vari kuti vatsvangirai vangakwanise kuti vatungamire here ivo vachimbosimbirwa nemuviri, kana kuti vanofanira kusiyira mumwe kuti atungamire, mungati kudii?
Kwendindozvionaka. Pandakambotaura kuti ndarwara ndakaudzwa nomunhu here, kana kuti ndiindega ndakataura kuti handingagoni kumanikidza zvinhu kana ai mwiri yangu isiri kuita zvakanaka, ndingaramba ndichimanikidza zvinhu kuzvaita sei. Ko ndiindega here mutungamiriri wemuZimbabwe? Kana ndaonaka ndisingakwanisi kuenda mberi, ndinongotaurira musangano kuti handichakwanisi, then vanhu vosarudza mumwe. Zvakangofanana neiko kualliance kwacho, kana vanhu vanogona kuzotsvaga mumwe, ndonge zvinhu zvasvika. But pari zvino handioni sepane cause for concern and panic. Nokuti kurwara munhu anorwara orapwa.
Mutungamiri weMDC vamogentsvangirai vanga vari parunare muJohannesburg, South Africa, naBlessing Zulu weStudio 7. Vateereri, musakanganwa kuteerera hurukuro yedu yakareba navatsvangirai nemusi wesvondo. Vamwe vakuru mubato rezano PF vari kudivi rinonzi Team Lacoste iro rinonzi rinotungamirwa nemwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vamirira kunzwa mangwana kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachati kudii pakukandirana makobvu nematete pakati pavaMnangagwa navaperekezela Mpoko pamwe naamai Grace Mugabe kune rimwe divi. VaMugabe vari kutarisirwa kutaura pamusangano wevechidiki vebato ravo wepagore wakananganawo nekugadzirira musangano wepagore webato weannual conference uri kuitirwa kuGwanda. Musangano uyu uri kuitwa kumuzinda weZANU PF muHarare mangwana. Nezuro vaMnangagwa vakabuda pachena kuti vainge vaisirwa muchetura asi vachisimbisa havo kuti hauna kuisirwa kuGwanda uko kwaiitwa musangano weZANU PF. Vakashorawo vaMpoko vachiti vainge vachireva nepasipo pamashoko avainge vataura. Amai Grace Mugabe vachitaurawo nevechidiki mubato ravo kuHICC muHarare vakashorawo zvikuru vaMnangagwa vachiti vari kuvapuma uroyi kuti vaida kuvauraya neice cream ine muchetura. Amai Mugabe vakadzikisawo gejo apo vakati pane vamwe vanhu vari kuronga kupirigura hurumende. Asi vachipindura mashoko aya sachigaro wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaChris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti amai Mugabe vari kushandisa muchato wavo zvisizvo vachivhundutsira vanhu nemapoka ari mubumbiro remutemo ivo vasiri muhurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vachiona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU PF, Dr. Ignatius Chombo akatanga nekuvabvunza kuti pane musangano here uchaitwa nechimbi chimbi kugadzirisa matambudziko ari mubato ravo.
Aiwa, pana musangano wechimbi chimbi.
Nekuti panga paine mashoko ekuti kunogona kuitwa extraordinary Politburo meeting kuti muuze nyaya dzacho.
Wati nyaya, hapana nyaya hirika.
Iko kunetara.
Inini ndiri kuno kumusha hapana nyaya. Hapana nyaya ndiri kuona kwa kutamu nyaya yedra politibiro. Nchango yedra politibiro yezijisho hapana nyaya ndiri kuona. Mulukizi wana yiko kufita.
Saka ime politibiro hiri kuhuridi ya mcha daizirai?
The October 1 ndiri kuhuridi the first 2 weeks of the month I'll find the rest.
Iyo kukandira na makobvu nematete kuri kuitwa pakati pevatedzeri vemutungamiri wenyika ava zviri kugadziriswa sei?
Kugadziriswa kuti ugadzira kuti zviita sei?
Tiri kuona panenge pane kupesana mashoko panyaya yemuchetura yanga ichitaurwa navaMnangagwa nemashoko akataurwa navaMpoko.
Iwo kana zvipi vari vataura kana kubvunza ivo. Kana eno vipi hatalo nukunzayo inini ndiri kastudieni musangano la kwa indini wakupati my blessing
ya saka izi zitenge ziru kuna vaMugabe neo vatungamira okete kuna vachombo
ziru kuna amurika shoko ndia ano pindia ka shoko raki ina ndiga mbo pindia a shoko ana atarwa kutepa ashwa.
Nekuti vamwe vanenge vangava kutoti aiwa bato rinenge rakupatsanuka nepakati nenyaya yekunetsana uko.
Aiwa bato rakasimba chaizvo. Ndiro rakasimba mai rakatosimbisa. Tirikutohwina maelections futi gore rinouya hands down. Rakatopasana ukaro iri kurakafa dere MDC vedu rakasimba.
Gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vachiona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU PF, Dr. Ignatius Chombo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge avati musangano wemangwana wakakosha zvikuru.
Musangano iwoyo vaZulu wakakosha zvakanyanyisisa nekuti kana muchirangarira inini zviri kuitika izvi zviri kuitika pari zvino kutukana kumapishapisha ari musangano akatangira pamisangano yairongwa nevechidiki ainzi Meet the Youth Rally iwayaya. Bati mukarangarira zvakare makore mashoma adarika pakazodzingwa mai muJuru payapaya munorangarira imi vaZulu kuti pane umwe musangano zvakare wakazonyatsoburitsa pachena kuti mumusangano weZANU PF manga mane zvipoka kana kuti zvikwata zvakawanda wanda. Musangano waizotaurwa nhau dzekunzi vana vechidiki vakazenge varara vasina chavadya pakazotaidzwa vaMugabe kuti vazogadzirisa nyaya iyoyo. Saka panoitika misangano yevechidiki ndopanozewa kuti gwara remusangano riri kuenda kupi zvakarewo neiyo nyaya yandataura yekuti zvakabva pakuti papachiitwa iyo misangano yekunzi Meet the Youth yanga ichiitwa yanga ichiseenzeswa namai Mugabe navamugabe kuti vange vachitaka vamwe vavanoseenza navo kunyanya-nyanya avo vari kunzi vanoseenza navamunangagwa saka tinogona kutoona mangwana pachitobuda hwaro hwekuratidza kuti vamunangagwa vacharamba vari mubato here kana kuti vanenge vaakutotinwa kuti vabude
tichitaurawo nevanoronga mabasa mubato rezanu PF Dr Ignatius Chombo vati ivo aiwa havasi kumboona matambudziko akanyanya sezviri kutaurwa nevemapepanhau panyaya yemapishapisha ari mubato ravo munoti kudini mashoko aya
aiwa izvozvo zvinotarisirwa kune munhu anenge vachomba akabata matombe avakabata yayo nekuti kuti vachomba vabude pachena vachinge vachitaura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka musangano mavo zvinogona kuvaremera asi tingatongotaura nechekuti dai vachomba vaita semunhu asiri kurarama ari akaita chamunyurududu ari pasi pemvura dai vatoitawo semunhu ari panze ari kuratidza kuti vari kuona zviri kuitika musangano mavo nekuti vange vachiita chiramwa kana kuti maramba yayekuti hakuna zviri kuitika isi tese tichiziva kuti musangano mavo mapindwa napongwe zvinogona kuva nesa
nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachishanda nesangano recrisis in zimbabwe coalition vajoy mabhenge vari parunhare mujohannesburg south africa nablessing zulu westudio 7 mapurisa ekukaroyi mudunhu remashonaland west akanyima bato remdct mvumo yekuita musangano nevatsigiri varo munhandare yechikangwe mangwana mugovera nezvikonzero zvinonzi nebato iri hazvina kunyatsotsanangurwa mutauriri wemdct vaobert gutu vanoti musangano uyu wanga uchitarisirwa kutaurwa nemumwe wevateedzeri vavatsvangirai vanelson chamisa vanga vakanangana nekukurudzira nhengo dzebato ravo kuti dziende neuwandu hwadzo kunonyoresa kuvhota kuitira kuti dzigozokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya izvi zvinoitika panguva yomutungamiri wenyika uye vari mutungamiri wezanu pf varobert mugabe vari kutarisirwawo zvakare kutaura pamusangano wevechidiki wezanu pf uri kuitirwa pamuzinda webato iri muHarare mangwana vagutu vanoti zviri kuitwa nemapurisa zvinorwadza sezvo nyika yatarisana nesarudzo uye mapato ose ezvematongerwo enyika achitarisirwa kupinda mumativi mana enyika zvisina dambudziko kuti asangane nevatsigiri vavo ngatinzwei hurukuro yataita navagutu pamusoro penyaya iye
ichokwadi mapurisa vakanyora tsamba vachitirambidza kuti musangano wanga uchida kuitwa muchikangwe stadium mumusha wekaroyi mangwana musi wemugovera wakanzi hanga usaenderera mberi chikonzero chavakapa patsamba yandakaona ini yandakataridzwawo hachigutsi zvamuchose nokuti vanoti ivo hamanzi makanyora tsamba yekuti zivisa musi wa2 gumiguru musi wa2 october saka mazuva mashanu hamunofanira kunge makatipa hakwani kuti muzoita musangano musi wa7 gumiguru
asi pamutemo zvinofanira kunge zvichiitwa sei
kana uchida kuita musangano ingangonzi muchirungu epublic meeting unonyorera kana kuzivisa kumapurisa nokunyora in writing kuti uchazenge muchida kuita musangano panzvimbo yakati nenguva dzakati kusvikira nguva dzakati hazvipi mapurisa simba kuti taakukupai mvumo kana taakukunyimai mvumo
saka muchaita sei mushure memhinduro yamakawanai
hongu taikwanisa kuti tiende kumatare saka taona kuti regai tipostpone todhonzera kumberi mazuva mashoma anopfuura maybe svundo rinoteera kuti tizoita musangano uyoyo nokuti taona kuti panyaya dzestrategy kuenda kukoti nemazuva asara neinei hazvo hazvisina uchenjeri hwakanyanya
musangano uyu wanga wakanangana nei vagutu
musangano uyu wangazenge uchinangana nekukurudzira vanhu kuti vanonyoresa kuvhota wanga uchiadreswa kana kuti wanga uchisungirwa wakaadreswa nemumwe wavatevedzeri vapurezidendi tsvangirai vanova vachamisa chinangwa kana ndingangoti dingindira romusangano uyu ranga riri rokukurudzira veruzhinji kuti handei tinonyoresa kuvhota tinorejesta pabiometric voter registration exercise iyo yanzi blitz iri kutanga musi wa10 gumiguri kuti vana vezimbabwe vagara vakagadzirira nokuvazivisa kuti zvinodiwa pakunonyoresa chii
mutauriri weMDCT vaobeti Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti harisi kufara nenzira iri kuitwa mukunyoresa vavhoti neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC uye mabatirwo eurongwa vevanoongorora chirongwa ichi. Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vataura naTanonoka Wande weStudio 7 shuviro yavo pamusoro penyaya yevaongorori vechirongwa chekunyoresa kuvhota.
Hapachina nguwa yakawanda yekutrena iwo maobservers acho akawanda. Kuti maobservers akangotanga nekungopinda mundima vanofanira kuchiziva kuti chirongwa chiri kufamba sei. Saka nguva yekutrena maobservers iyoyo haipo. SeHarare vakanga vati avo vachange vachiobserva vari muHarare accreditation yaonetwa nhasi uno. Vaenda nhasi vanoda kuaccreditwa veZimbabwe Election Support Network. Asi zvanhasi zvatotadza kureva kuti taane mazuva maviri matatu chete 10 October isati yakwana.
Makataura neZEC here uye vakati chii?
Takataura neZEC hatina response yatati tawana kubva kuZEC. Asi tichi chatakumbirawo kuZEC nhasi uno tamba yandatumirawo kuna Makarau. Takumbira isusu kuti veZimbabwe Electoral Commission vaite chimbi chimbi kuru akredita maobservers edu.
Ko zvino nguva dzacho zvadziri kuramba dzichishomeka, munofunga kuti zvese izvi zvichaitwa nenzira yazvo yakakwana here?
Ndozvatagara tichitaura kuti izvo zvinhu zvinofanira kunge zvichiitwa nenguva zvichirongwa zvakanaka uyezve tichinyatsoziva tose kuti ndo mafambiro azvo. Hatifaniri kunge tichiita kunge tiri kuhwandira naiwo umboo hwese kana kuti information yese mashoko ese anofanira kunge achishandiswa kuti basa rese rifambe zvakanaka anofanira kubuda pachena.
Avanga vari vaAndrew Makoni vanovesa chigaro weZESNI vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reZEC panyaya iyi. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mubatanidzwa unorwira kumisa kushandiswa kwezvombo zvenuclear weInternational Campaign to Abolish Nuclear Weapons nhasi wawaniswa mubayiro we2017 Nobel Peace Prize. Vachitaura pamusoro pekuwaniswa kwechirongwa kwemubayiro uyu, amai Berit Reiss Anderson vanove mutungamiri weNorgen Nobel Committee vati vanhu vari kurarama mupasi rakatarisana nenjodzi yekuti kushandiswa kwezvombo zvenuclear kuri pamusoro pane zvazvaive munguva pfupi yadarika. Muzinda weAmerica muZimbabwe svondo rino wakaparura chirongwa cheDiversity Visa Program kana kuti Green Card, icho chinopa mukana wekunogara kuAmerica kubva kunyika dzine vanhu vashoma vanoenda kunyika iyi pasi rose. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauri wemuzinda weAmerica muZimbabwe vaDavid Magwaya vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvine mukana wekuwana mavhiza ekunogara kuAmerica pasi pechirongwa chavo chinoitwa pasina mubhadharo. VaMagwaya vanoti vanhu vanofanira kuenda padandemutande remuzinda weAmerica kwete kupa vanhu mari. Vanoti gore rega rega pane vanhu vanobirwa mari yakawanda nemakoronyera anenge achivanyepera kuti anokwanisa kuvapa mukana wekuwana mavhiza aya.
Well, sure, it's commonly known as the green card lottery, but officially it's referred to as a diversity visa lottery.
Inozivikanwa sekuti green card lottery, but zita rayo chairo e-diversity visa program, uye inoitirwa kupa mukana wekuenda kunogara kuAmerica kubva kunyika dzine vanhu vashoma vanoenda kuAmerica. Zimbabwe ndeimwe yenyika idzi.
Pasi pechirongwa cheDiversity Visa Program, vanhu vanenge vanyoresa vanopinda mulotari hurumende yeAmerica ichizodoma vanenge vaita rombo rakanaka. Asi zvinodiwa ndezvekuti munhu anofanira kuratidza umbowe hwekuti anokwanisa kuzvibhadharira ndege kuenda kuAmerica pamwe nekukwanisa kunozvichengeta kana kuzvishandira kuAmerica sezvo chirongwa ichi chiri chekupa mavhiza chete.
One has to be able to demonstrate that they could be self-sustaining when in the United States.
Munhu anofanira kuratidza umboo kuti anokwanisa kunozvichengeta kuAmerica nekuti apa unongopiwa visa chete.
Hurumende yeAmerica inopa mavhiza zviuru makumi mashanu pasi rese, uye zviuru zvisere kana zvipfumbamwe zvemavhiza aya zvinoenda muAfrica. Gore rega rega Zimbabwe inowana mavhiza aya makumi mashanu kana kudarika. Pane mashoko ekuti hurumende yavaDonald Trump ine urongwa hwekumisa chirongwa ichi, asi vamagwaya vanoti havana zvavangataura pamusoro penyaya iyi sezvo usati wave mutemo. Vanoti Congress yeAmerica ine mvumo yekudzika mutemo wainoda nguva ipi. Vateri mutsvangwa vakamboenda kuAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship vanoti vaTrump vanofanira kurega chirongwa cheDiversity Visa chiripo sezvo chichibatsira vanhu vakawanda pasi rese.
Ndinoona kuti apaka padai pafungwa zvekare nehurumende yavaTrump, nekuti chirongwa cheGreen Card chinga chichibetsera vanhu vakawanda pasi rose vanoda kutanga upenyu hutsva kuUnited States of America. Saka ndinofunga kuti izvi dai zvange zvatariswa neCongress. Nekuti handione kuti urongwa iprogramu yerotary takangokura chingoziva kuti iripo kubva kare nakare. Zvino kana vaTrump vaguye vachida kuti vaibvise, handione chiri chinhu chakanaka.
Hurumende yavaTrump iri kuda kuderedza uwandu hwevanhu vanobva kune dzimwe nyika vachinogara muAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mukuru weUnited States Agency for International Development, USAID, vaMark Green, vanoti gore ra2017 rakaita njodzi zhinji nokutambudzika kwevanhu kwakawanda. Vachitaura pamusangano wokubatsira nyika dzine vanhu vari kutambudzika, vaGreen vakati mumakore ano tiri kuona kunetsekana kwenzvimbo nevanhu kuri kuitika takatarisa. Vakati America ndiyo inopa rubatsiro parunodiwa kupfuura nyika dzese, vachiti gore rino rakaoma zvikuru. Kumaodzanyemba kweAmerica nedzimwe nyika dzemuCaribbean kune kutambudzika mushure memadutu mupengo matatu akauraya vanhu vazhinji, ukuwo Mexico yakawirwa nenjodzi yekudengenyeka kwenyika kaviri mukati memasvondo maviri. Mwedzi wapera, USAID yakatuma nyanzvi kuMexico nekuCaribbean kuti dzinobatsira munjodzi idzi. Kusanaya kwemvura nokurwisana muSouth Sudan, Nigeria, Somalia nekuYemen zvakakonzera kushayikwa kwezvekudya. Vanhu vanopfuura mamiriyoni makumi maviri vakatarisana nenzara huru munyika ina idzi. VaGreen vakati America ichapamidzira rubatsiro kuvanhu vari munjodzi nemari inopfuura zviuru mazana mashanu yamadhora kunyika ina idzi, izvo zvichasvitsa mari iyi pamadhora mabhiriyoni maviri nechidimbu. Kuchamhembe kweAsia, mazana nemazana ezviuru zvemaMuslim echiRohingya vari kutiza misha yavo muBurma vachitsvaka upoteri muBangladesh, nyika isingambokwanisi kubatsira vapoteri vakawanda zvakadai. Vapoteri vari muBurma ava neavo vari muBangladesh vanoda rubatsiro nokukurumidza. America ichapa mari inoita mamiriyoni makumi matatu nemaviri emadhora kubatsira vanhu vechiRohingya nenyika inovachengeta. VaGreen vadzamisa kuti America icharamba iri iyo nyika inobatsira vanhu vari munjodzi pasi rose. Vakati kungave kubatsira padengenyeka nyika, patadza mvura kunaya kana pane kurwisana, America inozvipira kuti ichange iripo ichibatsira avo vawirwa nenjodzi, vachiti ndizvo zvatiri isu vanhu veAmerica. Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pamatambudziko anobata nyika dzepasi rose. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Munhau dzemitambo, makundano echibuku Super Cup ari kupinda mumaquarter final pasina manyukunyuku anowanzofambirana nemakundano akadai. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kubuda kwakaita zvikwata zvine mukurumbira mumakundano aya cheDynamos, Highlanders, Chicken Inn, FC Platinum nengezi Platinum Stars kwasiya makwikwi aya asina manyukunyuku aanowanzofambirana nawo kana makwikwi aya asvika makota fainari. Chikwata chinoteverwa nechaunga chasara mumakwikwi aya iCapes United, iyo ingangobuditswa zvekare apo yakananga kuma Glass Stadium kunosangana neShabani Mine iyo inobweba moto unotyisa kana iri pamusha payo. Kunyange hazvo vasiri kubuda pachena vePremier Soccer League nevanoisa mari mumakundano aya vari kunamata kuti maGreen Machine arambe ari mumukombe uyu kuitira kuti parambe paine mutauro nezvemakundano ezvikwata zvemuPremier Soccer League aya. Kuti isvike pairi pari zvino, Caps United yakabuditsa ngezi Platinum Stars iyo ine mukombe uyu. Fungai tosawo kwashui uyo anotaura akamirira varairidzi vemakepe-kepe anobuditsa pachena chinangwa chavo iko zvino.
Ndichitonzi maCup Kings, saka already we are meant to be Cup Kings and we are Cup Kings, so we have to relive those moments again. Tidzose timu chi kumalevels ainozikanwa kunzi timu inosimudza mukombe.
Mumwe muteveri wemaGreen Machine vaProsper Munyuki vanoti mukombe ndewavo, vachiwedzera ivo kuti muAfrica vachavaona gore rinouya.
Izvi mamwe timu yese anogona mahombe akabuda, saka timu asara inogona iCaps. Shabani Mine tingoziva kuti haitimu zvayo, but tikuziva kuti chi Caps yakahwina, plus ichichaona kumberi chinobudirira kukagwa kuti yaenda ndokwatiri chaita si chinangwa chedu. Takutoprepare kudhara kuenda kumberi because takahwina kudhara.
Asi maGreen Machine anofarira kutanga vabuda vasina mavanga mumaGlass Stadium umo zvikwata zvakawanda zvinowanzobudamo zvine mavanga. Pamusoro pezvo, Shabani Mine iri kupiwa manyawi nemarovero avakaita Bantu Rovers 3-1 zvonorapera apo vakashanya kuBulawayo. Asi chikwata chinokunda pakati peShabani Mine neCaps United chichange chakamirirwa nezvimwe zvikwata masemifinari, kusanganisira chikwata chichakunda pane mutambo uri muRufaro Stadium mangwana pakati peBlack Rhinos neHarare City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa makakatanwa ari mubato reZanu PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Visa yekambo sendekera kubva kuna Ja Praise. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vari kuita zviri nani zvichitevera kurapwa kwavakaitwa kuSouth Africa. Makakatanwa oramba achienderera mberi mubato reZanu PF. Vanoda kuenda kunogara muAmerica vokurudzirwa kunyorera muchirongwa cheDiversity Visa Program. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 6 Mfufu 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngingeke nginike umnangagwa inkomithi ye IT. Uma ngalisa ngani? Mina ngingumkamongameli. Kumele sivumelane ukuthi kuyini okuzakwenzakala. Zwana umongameli ezachisa ikhundla.
Kuphoselana aqatha phakathi kukamongameli unkosikazi Grace Mugabe lomunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa.
Ndakunzwa zviri nani. Pada liri 2 weeks ago.
Sengingcono. Sengingcono kakhulu kulalokho ebengikho khona kumaviki amabili edluleyo.
Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai yena oyelatshwayo umkhuhlane wemvukuzane kwele South Africa uthi usesizwa ngcono. Amabandla ezombusazwe akhuthaza abasekeli bawo lozulu emaphandleni ukuthi ayibhalisa ngobunengi ngolwesibili lapho kuqala khona okusemthethweni uhlelo lokubhalisa umuntu wonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Ingcwethi zezombusazwe zithi umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa usephelelwe ngumphako. Lokhu bakutsho ngemva kokuba umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe ethuke Mnangagwa esithi ufuna isikhundla somkakhe ngendlela engayisiyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Amazwi la uwatsho izolo ntambama emkhosini wokuvula kwebhanga lokuphathisa inhlelo zabasakhulayo ele Youth Empowerment Bank eHarare lapho athe uMnangagwa uqamba amanga ukuthi wafakelwa ichefu. Unkosikazi Mgabe uqhubeke ethuka uMnangagwa esithi uphakathi kwalabo abamethuselayo lemuli yakhe befuna ukugenqula umbuso womkakhe ngodlame.
Ngingeke nginike uMnangagwa inkomithi ye IT. Uma ngalisa ngani? Mina ngingumkamongameli. Kumele sivumelane ukuthi kuyini okuzakwenzakala. Zwana umongameli ezachisa ikhundla. Kumele sivumelane njengebandla ukuthi ngubani ozathatha isikhundla. Kakumelanga sibambelane imibhobho. Hatshi. Siyethuselwa ebusuku lemini ukuthi nxa omunye umuntu engangenayo esikhundleni sizabulawa.
Ingcwethi zezombusazwe zithi amazwi kankosikazi Mgabe aveza ukuthi akusensuku zatshwala uMnangagwa esesembusweni zithi kusiyafika umhlangano omkhulu weZANU-PF ngompalakazi uyabe sixotshiwe ebandleni njengalokhu okwenzakala kunkosikazi Joyce Mujuru. Omunye walezi ngcwethi umnumzana Alpheus Mapranga uthi lokho okwenzakala uMjuru kuzakwenzakala la kuMnangagwa ngoba kusobala ukuthi uMgabe usebenzisa umkakhe endaweni ezinje.
UMgabe usebenzisa ugesi ukuthi axotshe u-Emerson lokho akwenzayo kunamjuru. Ikwenzakubona kwenzakala kule isikhathi esifitshane esilandelayo esinalesi ngoba nxa uMgabe yenza izinto zakhe uyaphonga ukuthi kulezi nsuku uyathumela umfazikazi ukuthi abe phambili kwenzela ukuthi yena abe angani abaziclist kundaba zakhe sokuthi uyaziyenzayo.
Enye njalo yalezi ngcwethi umnumzana Rejoice Ngwenya uthi loba nje unkosikazi Mgabe engasafuni ukuthi uMnangagwa aqhubeke esesikhundleni uMgabe ngokwakhe akasoze amxotshe.
Ngani phakathi kukaMugabe Mnangagwa ngoba emvelo vela kachana angiboni ukuthi inkulumo zikaungesi Mgabe zingaphambanisa ubuhlobo bakhona phakathi kwaMgabe loMnangagwa. Ngibona ngathi elakusasa elakhe lepolitika aliyokhe liqinile kakhulu kuzamehlula uMgabe ukuthi axotshe Mnangagwa kuzanuphefu.
Ingcwethi zezombusazwe kanye lozulu jikelele bathi unkosikazi Mgabe ukhanya eselamandla ukwedlula iziphathamandla zonke zebandla leZANU-PF njalo kusobala ukuthi nguye ozakusho ukuthi ngubani sibisibili ozathatha isikhundla somkakhe lapho esesuka kuleso sikhundla. ukufuthelana okuphakathi kwebandla leZANU-PF kubangisana ukuthi ngubani ozakwelama umgabe lapho esesuka kuleso sikhundla sokuphazamisa indlela uhulumende aqhuba ngayo umsebenzi ngoba iziphathamandla zebandla ziyizwe ezikahulumende zitshona ziphoselana amazwi aqatha ngesikhathi kumele balungisise inhlupho ezibhekane lelizwe kwezomnotho osuguqe phansi ngamadolo inhlalakahle kaZulu lakunhlangothi zonke ezempilo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Siyabonga Bebe. Lokhu sikudaba lunye. Umsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa uvela kude loMongameli Mgabe. UMnangagwa wayengumncedisi kamongameli Mgabe ngesikhathi sempi kaZibuse. Ingcwethe ecubungulayo zombusazi womnumzana Rejoice Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi kuza kuba nzima kakhulu ukuthi umongameli Mgabe axotshe uMnangagwa esikhundleni sakhe.
Ye, siyayisiyezwa mfowethu ukuthi kulesiphithiphithi nangapha phela eZimbabwe vele hayi abantu bakhuluma indaba yakhona ihlubhedu. Kodwa mina njengobona kwami kungaba liphutha elikhulu uMgabe ukuthi axotshe umngane wakhe uMnangagwa. Uyabe vele enesibindi bakithi. Hayi, lapho ngiyala.
Kungani usitsho njalo ngoba siyabona nanku waxotshe uJoyce Mjuru abantu bengathembanga ukuthi kungenzakala?
Ye, lelo liqiniso loMnangagwa. Awusoze ukulinganise lo Mujuru. Okwesibili uzabona ukuthi uMnangagwa vele into zamabhizinisi, amabhizinisi amaningi eZANU-PF vele ngiyowakhula ewaphethe le parliament nje engathi kule sanda esithize phaya khonapho. Hathi ungazinadelile futhi ukwehluleka ayikwenza ukhetho lwekhwekhwe uMgabe zami ukumfaka nje ukunikeza izikhundla emganwini. Konke lokhu wayekwenza ngenxa yokuthi ubungane bakhe lo baba lwana hathi hayi impande zakhona vele ngikhola vele lokukhanya lokwazi ukugabula ihlahla usezibona.
Kodwa-ke sike sabona egcekeni lendizamtshina Harare International Airport umongameli Mgabe vele eSouth Africa bekungakhanyi ukuthi ngabangane lapha ngoba bekukhanya befuthelene bobabili lanxa besingenzi ukuthi bathini.
Lelo liye liqiniso. Uyabona ukuthi ungazinanzelele indaba kakasikhurelyana ukuthi kwasikhure wayeshithena ngifuna ukuthi ngixotsha nginikezani izizathu esikhathi sakuhle ukuthi lingixotelane. Ungazinanzelele futhi indaba kaMnangagwa akula nto ongayibamba nje eleqiniso engenza ukuthi uthi umntu lwanu lecala yikuklabalala kukamama uMthithi Mgabe khona. Kodwa phela ipolitics yasuzeukuthi awusize kwenzakali. Mina ikhuluma kwami ngithithi mina hhayi uba Mgabe uyabe lisibindi kakhulu ukuze axotshe ngoba siyabe sexotha i-Midlands waxotha le masishingo ukhetho lingambhayini.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungulayo zombusazo bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai yena oyelatshwa kwele South Africa uthi usesizwa ngcono kakhulu emzimbeni. UTsvangirai ubulawa ngumkhuhlane wemvukuzane njalo ugijinyiselwe kwabodokotela bakhe eSouth Africa ngenyanga edluleyo. Nanka amazwi akhe ekhuluma lomsakazo weStudio 7 lamhlanje.
Ndakunzwa zwiri nani. Padandiri 2 weeks ago.
Sengingcono kakhulu kulalokho ebengikho khona kumaviki amabili edluleyo. Ngicabanga ukuthi sokulobubelo mpela kumpila kahle yami. Odokotela labo bathi kumele ngiphumule ngingaboyenza into ezichiyeneyo. Ngizwa ngcono kakhulu.
Lo lawo ke ngamazwi kaMnumzana Morgan Tsvangirai umkhokheli webandla le-MDCT wekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Amabandla ezombusazwe sekukhuthaze abasekeli bawo loZulu wemaphandleni ukuthi bayibhalisa ngobuningi babo ngolwesibili lapho okuqala khona uhlelo lokubhalisa umuntu wonke ozavota kukhetho lomnyaka ozayo. Abenhlanganiso ezizimeleyo labo baqhuba umkhankaso omunye. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomeli weBinga North edalele ePhalamende uMnumzana Prince Dube Kosibanda olilunga lebandla leMDCT.
ngikhuluma kanje nje i-weekend yonke yona leyi okhansela bethu kanye neziphathamandla zethu ezomhlangano ezikumawadi lakumavile lakumavillages babhizi bakugrawundi bazisa abantu ukuthi kabathathe leli thuba elokuthi kube nomuntu umuntu wonke kakwanise ukuthi ebhalisa ukuvota. Ngikhuluma kanje nje nje sesilungiselele lokuthi i-polling station yethu enye neyinye ibe lomuntu oyedodwa ngu-voter registration agent oyaza uyoyahlala ebona ukuthi abantu ababhalisileyo abanelisileyo ukubhalisa ukuvota abangaki abangakwanisanga nabakwanisanga abakwanzaki njalo ngesizathu bani ukwenzela ukuthi sihlale sine statistics sikwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kuground ukwenza ukuthi nxa kulalapho kungabe kufuna ukuthi kuthathwe amanyathelo okuthi kulungisiswe singenele masinya i-information yona leyo sikhangele ukuthi siyabe siyithola kusukela ngelanga lokuqalisa ukubhalisa ukuvota.
Ungazichasisela izakhamizi emhlonitshwa ukuthi kuyini okumele zihambe lakho ukuze ziphumelele ekubhaliseni?
Okudingakalayo okwakhathesi kufunakala umuntu ehambe ephethe isithupha sakhe, i-valid passport. So lokho kuyisithupha esilompikitsha womuntu umuntu kuvumelekile ukuthi ehambe lakho khonokho esiyabhalisa ukuvota. Njalo kufunakala lokho abakuthi i-proof of residence, incwadi engabe ivela kusobhuku kumbe umuntu angasuke ezivalele yona kwamfana-ke kulukuzeni ku-registration center yakhona ukuthi hhayi mina ngingozibani ngingumhlali wakuleyi ndawo ukwenzela ukuthi nxa bembhalisa ukuvota bebhale bekwazi ukuthi ngempela lo muntu ngumuntu ohlala kuleyo ndawo ebesebhaliswa-ke ukuvota. Esesikwenzile njalo-ke thina kwenza ukuthi kungatholakala mhlawumbe kusiba lodubo lokuthi osobhuku bengasababhaleli izincwadi lezo. Sesizame ukuthi sibonisane ukuthi okhansela bethu bangathola njani izidingo zobu-commissioner of order. Lathi nje ama-MPs ukwenza ukuthi nxa sikhona sikwanise ukuthi sincedise abantu bathole ukubhala ama-affidavit abo awatsho ukuthi bengabahlali bakuleyo ndawo.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda, ummeli weBinga North edalele ephalamende engowe-MDCT, ube khuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le eBinga. Lamhlanje kuhlelo lwe-Live Talk sixoxa ngokuxokozela okusebandleni leZANU-PF. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umvuzo omkhulu wokulondoloza ukuthula walonyaka we-2017 Nobel Peace Prize unikwe inhlanganiso esebenzela ukutshabalaliswa kwezikhali zombhuqazwe ezenuclear elesigodlo sayo eGeneva, i-International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, loba i-ICAN. Izulu eliza ngolaka lwesavunguzane se-tropical storm Nate libikwa selibangele imfa yabantu abedlula amachumi amabili e-Central America, lichaya liqonda e-USA, abantu abalichumi lanye bafa kwele Nicaragua, abayisikhombisa banyamalala. LeZimbabwe selilungiselele uhlelo lokulungisisa iziqondiso ezisekela ukusetshenziswa kwempahla elungiswa elizweni ngokubanzi kuguqula kancane okumunyethwe ngumthetho okhona wezokuthengiselana we-Statutory Instrument 64 owalisa impahla ethile ukuba ingene evela phandle kwelizwe. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Ukusilela kwemisebenzi elizweni sokubangele ukuqonga kwenani labantu abaphila ngokuthenga lokuthengiselana, ikakhulu impahla evela kwamanye amazwe ethengeka ngentengo ephansi. Uhulumende ubambe umhlangano lenhlanganiso eziphatheka kwezokuthengiselana eHarare ukuze athole uluhlu olungabumba iziqondiso ezinje. Ingcitshi kwezokuthengiselana enhlanganisweni yeBuy Zimbabwe umnumzana Kipson Kundani uthi basekela lolu hlelo ngoba lungaqinisa amabhizimusi akuleli luvule le misebenzi kodwa lungaleli abantu ukuba bethenge phandle kwelizwe.
We are calling for a level playing field but which favors locals. We are calling for a carrot and stick kind of approach
Umbathi Ntambo wezokulungiswa kwezinto lokuthengiselana nomnumzana Mike Bima uthi inhloso kahulumende ikwengezelela impahla elungiswa eZimbabwe kunye lesilinganiso sempahla ethengiselwa phandle kwelizwe ngokusekela amabhizimusi aselizweni.
Yadze zatakataura dzokuita transform IGC.
Ezikufunayo njengohulumende iimport substitution lokwengezelela ama exports yiko sifuna ukugugula inhlanganiso ye-IDC. Ukuthi ibe ngephathisa ama industry ngemali lokuthuthuka njengokwenzakala eZanzi Africa.
Abantu abaphila ngokuthenga lokuthengisa bathi bathenga phandle kwelizwe ngoba impahla itholakala ngentengo engcono ebenza bethole inzuzo ethe qaqa. Okhokhela inhlanganiso yamabhizimusi amakhulu e-Confederation of Zimbabwe Industries CZI umnumzana Sifelani Jabango uthi lokhu kubangelwa lusekelo amanye amazwe anikeza amabhizimusi awo.
With regards to price, trade is war.
Ikhangela imbadalo lentengo ukuthengiselana yimbi sibili. Amanye amazwe azama ngendlela zonke ukusekela amabhizimisi abo ukwenzela ukuthi egcine ethengisa ngemali ephansi ebese ethengisela kwamanye amazwe bewenza ama-supermarket abo.
Ngaphandle kwentengo uZulu uthi impahla etholakala ngaphandle kwelizwe ngebukekayo kuletholakala elizweni. UJabango uthi njengamabhizimusi sebekhuthazana ukuba behambelane lokwenzakala la kwamanye amazwe. Phakathi komnyaka ka-2015 kusiya kumnyaka ka-2016 kube lokwehla okukhulu kokuthengwa kwempahla yaphandle kwelizwe okusesibangeni sokungamachumi amabili ekhulwini 20% kwengezelela ukulungiswa kwempahla yelizweni kwafika kusilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini. Umhlangano wokuphana amacebo kulolu daba ungenwe ngabenhlanganiso ezigoqela i-CZI, Zimbabwe National Chamber of Commerce, ZNCC, Buy Zimbabwe lezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Maviki wonke ngolwesihlanu abantu bayabingelelana ebulenjini bokuzilibazisa beFacebook enkundleni yeVOA Indebele. Ake sizwe unkosazana Buhle Chuma, umnumzana Christian Leah, lo mnumzana Pritchard Ngwenya bebingelela izihlobo labangane.
Abaqala bendanda ukubingelela ugogo wami uMampofu enkayi kodakamela ozalima. Bese ngithanda ukubingelela umntana ngisomlandela abathi Nonhlahla Gumede wendele kheze. Bese ngiphinda ngithande ukubingelela ubaba wami ozala mina osenkayi esigabeni semaphasaphasa enyadi igama lakhe ngokusani Thuma.
Mhm.
Bese ngithanda ngiphinde ukubingelela ugogo wami ozala ubaba uMamlalazi. Daye ukhona ngale futhi emaphasaphasa ko enkayi. Bese ngithanda ukubingelela abantwana bami abasefela busi ezibube uPrecious Ndlovu, uPatience Ndlovu, uBlessing Ndlovu. Bese ngithanda ukubingelela ubabawo ngigcine ngaye igama lakhe ngifara inqube. Ngiyababulisa nje bonke efamily lakhona ngithi abaphile bahlangabeze iDisemba ngempilo emnandi.
Siloba bake uPritchard Ngwenya.
Ngizabingelela umama wami eGomoza enzali igwalo baba wami labo baba bonke bangu 3 amaphasa esendlela ubhuti wami elowelini. Ngibingelela abantu wethu bonke abakobulawayo. Ngizabingelela usisi uNalungile enumber 6. Bese ngibingelela usisi uRaymond eMahathule.
Ngizokuthosa silo Christian Leah.
Ngizathanda ukubingelela umama okukhona lapha eHavron.
Mhm.
labafowethu abasegoli lesihlobo nabangane abase eplumtree sigabeni sembangwe.
Hawu ubonike mnumzana, so ke wena siwathanda yini ikhasi le VOA Ndebele?
Ngalithanda.
Ithi Woza Woza Friday my darling, Woza Friday umsebenzi uphokile, Woza Woza Friday my sweetie, Woza Friday ilamba lingomile.
Kuli viki kuhlelo Woza Friday, iqembu Soul Brothers elaziwa kakhulu eZimbabwe ngokuthi ngamasololo sebekhwathe elinye idlalade elitsha elihlabusayo elikhanya lizakhathaza ngekhisimusi. Lidlalade lakuqala abalenzileyo ngemva kokuthiwa ngomunye wababili ababesele abayibo abasungula leli qembu, uDavid Masondo ngomnyaka ka-2015. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela ingxoxo yakhe labo gandaganda.
Kuthelekile ukuthi iminyaka yonke iqembu leSoul Brothers liphawulele uzulu idlalade elitsha abantu abadlala ngalo ikhisimusi. Umnyaka odlulileyo azange likhiphe idlalade kulandela ukubhubha kukamasondo. Nansi inzwisa yengoma ekudlalade lele. Singwenya ongiyo sesele yedwa kubaculi ababumba iqembu leSoul Brothers njalo likhokhelayo uchaza ukuthi basebenze njani.
I-CD entsha yeSoul Brothers yaka 2017 ibizwa ukuthi Uphelile Umndeni Wami.
Njengoba ke uDavid Masondo bekunguye obecula uqembu lele, pho ke wena ngwenya usebenzele ubani kuleli dlalane?
Lena yi-album eyokuqala esiyenzile since sashiwa uDavid Masondo. Kule album ngisebenze naye uSicelo Ndlela njengoba sihlale sisebenze naye noThokozani Radebe kanye noNkosinathi Ngwenya lo oculela impumelelo, yiba bafana abakuma voices kuzo zonke izingoma la kule album.
Ungwenya uthi idlalathe leli alikathengiselwa abantu.
Leli dlalathe leSoul Brothers elisha liyophuma ngo-October towards the end of October, noma kanjani lobegcula yonke indawo ngiyasiyazi abalandeli bethu balibheke ngamehla bovu, noma kanjani u-October lizobe selikhona.
Ungwenya uthi idlalathe leli alikathengiselwa abantu.
Ngithe mangihleli ngicabanga ngibona isimo esesingayo kuSoul Brothers, ngathi ake sikhiphe lencwadi yeSoul Brothers, ibiography yeSoul Brothers eshoyo ukuthi iSoul Brothers yaqala kanjani, yaqala kuhobani otuze mthetho ozenzele umxhuno American Zulu David Masondo. Kuze kube manje njengoba sekusele mina ngedwa, ngithe angithathe leli thuba ngibhale incwadi ebizwa The Life and Times of Soul Brothers. Ikhuluma ngayo i-biography yeSoul Brothers ukuthi sisukaphi, saqala kuphi, kanjani ukuze kube manje.
Kusenjalo kulogwalo olutsha olulotshwe nguye ke okaNgwenya oluthiwa The Life and Times of Soul Brothers in the Eyes of Black Moses Ngwenya, uthi kukhanya abantu abaningi banamukele kahle kakhulu lolu gwalo. Ubecabangeni azolalobe lolu gwalo?
iSoul Brothers siyafisa ukuthi izodlala kweleZimbabwe kulonyaka, ngoba siyazi ukuthi kade abantu nabalandeli bethu besikhalela eZimbabwe ukuthi kanisiza nini. Siyafisa ukuza kulo December lo, kukhona ubhuti esikhulumisana naye, kanti mangabe bekhona abanamandla ukukhulumisana nathi ukuthi size ngempela sizodlala noma amashow angaba 3 noma 4 eZimbabwe, singajabula kakhulu before kuphela unyaka.
Amasololo liqembu elasukela kudala, ukhanya abadala labatsha bahlezi belithanda. Izingoma zabo eziningi kumadlalade abo bahlezi bebonga ngosekelo abanikezwa nguZulu weZimbabwe.
Kubalandeli bonke beSoul Brothers, kuphi nakuphi abekhona. Sicela ukubonga kakhulu isupport abasinike yona kuze kube namhlanje. Siyazi siyaqala la kule band siyabafana abancane silako 15, 16, 17 years. Namhlanje sesingamakhehla. Still abantu bayasupporta iSoul Brothers, bayathenga amarekhodi akudala namasha, even nabantu abancane nabadala bayaqhubeka bathenga lomculo wethu. Siyabonga kakhulu support yenu. Sibonge futhi nakubazali benu nina abadlala le ngoma nina nisesebancane emakhaya enu lapho emakhaya ngoDisemba. Siyababonga nabo abazali mangabe besaphila, mangabe sebahamba emhlabeni mabalala ngokuthula. Siyabonga kini nonke balandeli beSoul Brothers. Eyenu le band akuyona eyethu.
Wololo wathoka amasondo. Umndeni wami lidlala teli chisayo. Liza kujabulisa njalo iqembu leli kalipheli moya. Kukukotha ngayo. Ogandaganda bakhanda besiya phambili. Oleli balisaye ngejabulo okuhlelo woza. Woza Friday. Wathi libe lempela viki enhle ngizwa chizo sibanda. Imele iStudio 7 lapha eBilitani.
Siyabonga Ezra Chisa Sibanda ngokusipha uhlelo lwethu lwaliviki olwe Woza Friday. Singakehlukani wothi ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Ingxabangxoza iyaqhubekela phambili kumandla lezano PF. Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tswangirai yena oyelatshwa umkhuhlane wemvukuzane kwele South Africa uthi usesizwa ngcono. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande silichiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.